Ndinotevera soldier love. Munhu uya uya ichaura zvinhu zvine musoro. Mazwa here? What is it? Proveri pazvoni. Madhimona ndiri kusika. Handisi kuvaudzira zvimwe hazvizodewe kuchidzidzira. Pese panga zvazvangandidzikira. Chibabona zvangu ndakatigira kutaurangwa pufa. Imo vakaba kugara vatori neganegative mind. Tokanda kajoka ndisiri waindi. Zvinge inga broka ndoramba ndiri pagrinding. I'm grinding. Anina nguva yekupendekera. Paraundi yandinoenda tenderera. Makonza noruma chiforenzira. Zvamaita kwenyu nezviripo zviya muri. Nguva yekupendekera. Paraundi yandinoenda tenderera. Makonza noruma chiforenzira. Zvamaita kwenyu nezviripo zviya muri. Chaka chipatapata korwa kwejongwe nembamu. Hazvite mutumwa nenyundwa. Kwangu yini rinda rinorindwa. Tsoka unorondwa usazo kwangu. Muchatandipura muchadiko rikamuvira. Kupira kwefiri mudzimu yafuratira. Muchatangidza rusha. Sauru mamba machiva pabaita vendekera. Paraundi yandivenda tenderera. Makonza noruma chiforenzira. Zvamaita kwenyu nezviriko zviya muri. Nguva yekuvendekera. Paraundi yandivenda tenderera. Makonza noruma chiforenzira. Zvamaita kwenyu nezviriko zviya muri. Pakandigadzira ndeipo pakandiwanzira. Korombi vakandisa nzira. Nasi vamwe vakuda kubatanidza tumapatsi. Tese hango rikina basa newe. Vakungoita zvitanda mzeve. Hanzi yenge sauro tisu taimuziva. Apanoziva vacho hapana. Tendekera paraundi yandivenda tenderera. Makonza noruma chiforenzira. Zvamaita kwenyu nezviripo zviya muri. Nguva yekutendekera. Paraundi yandivenda tenderera. Makonza noruma chiforenzira. Zvamaita kwenyu nezviripo zviya muri. Handisi kuvaudzira zvimwe hazvizodewe kuchidzidzira. Pese panga zvazvangandidzikira. Chibabona zvangu ndakatigira kutaurangwa pufa. Imo vakaba kugara vatori neganegative mind. Tokanda kajoka ndisiri waindi. Zvinge inga broka ndoramba ndiri pagrinding. I'm grinding. Anina nguva yekupendekera. Paraundi yandivenda tenderera. Makonza noruma chiforenzira. Zvamaita kwenyu nezviripo zviya muri. Nguva yekupendekera. Paraundi yandivenda tenderera. Makonza noruma chiforenzira. Zvamaita kwenyu nezviripo zviya muri. Ndinopenga zvangu rasi kumanguma ndine muapetite. Ndanonoka ndege ndamisa flight. Madzimoni anenge andipa mafight. Machendeke anisikaiti. Future yangu kubva kare iri bright. Sauro nasi uno ndatova neonzoni. Look behind. Well is a gang gang shumba. Chibon. 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 Chibon.